Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 28/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vakaona vari murume aida nyika yake, vakanga vaine utezvi hwenjere dzekuziva kuti buviro renyika rinonyorwa sei.
Gweta raive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa vakashaya kuBritain varadzikwa nhasi kumusha kwavo kunjanja kuBohera. Vagari vekumasvingo voshushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kupondwa mudunhu iri nevanhu vanenge vakapakatira futi.
Asi mutemo uyu hauna chaunogadzirisa dambudziko ratiri kusangana naro rokuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Hurumende yodzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument kusimbaradza zvisungo zvakaturwa nezuro negurukota rezvemari nebhanga reRBZ kuedza kudzikamisa upfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tara ive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa vakashaya kuBritain varadzikwa nhasi kumusha kwavo kunjanja uko kwaungana vanhu vakawanda nehama dzavo vachionekana navo. Dr. Magaisa vakashaya mushure mekurwara nechirwere chemoyo vaigara vachitaura zvakanyanya pazvirongwa zveStudio 7.
Zviri kutaurwa navamunangagwa ndezvekuti izvo ivo vane inonzi presidential immunity inowanikwa muconstitution inotaura iyo kuti munhu ari pachigaro cha president akwanise kuendeswa kumatare dzimhosva kana iri nyaya inoenderana nezvavanenge vakaita ivo pachezvavo semunhu kwete sapresident.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vange vari parikuradzikwa kwavamagaisa neutungamiri webato ravo wose. Vakafanobata chigara chomunyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaenda kunjanja kunobatana nemhuri yavamagaisa pakuradzikwa kwavo vatiwo.
Tichangopedza kuchengeta gamba redu vaAlex Magaisa, Alex Tawanda Magaisa kuno kuchikomba. Mukomana uyu mukomana akabata basa rakakura muno munyika. Zvaratidzika nevanhu vauya kuno kubva kuna mutungamiriri wedu president wedu achamisa makurukota avo esa vanoshanda navo mamembers of parliament makansela edu shamwari dzamagaisa dzaakashanda nadzo kubva kuprime minister's office vese vanga vari pano.
Vahwende vatiwo mushakabvu aiburitsa nyedzo uori
vamagaisa vakaburitsa huori waiitwa wefarm mechanization. Vamagaisa ndo murume akaita chivindi chekunyora mazita nemari yemaminista nemashefu ese ezanupf aiba.
Mushakabvu anzi nevakawanda ainge akazvininipisa. Mumwe anowirirana nemashoko aya ndimuzvare Stavile Dewa vanotungamira sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellency avo vaindawo kumusha kwavamagaisa kwavaradzikwa.
Tiri kuno kunjanja kuwedza kuzochema Dr. Alex Magaisa avo vaiva mukuru wekukurudzira kodzero dzevanhu vari zvekare muzvinafundo. Inguva yakatiomera isusu seve civil society nekuti takashanda zvikuru namukoma Alex vachitibatsira kuumba maprograms edu kunyanya kuwalpe ekukurudzira madzimai kuti apinde maleadership positions.
Muzvare Dewa vaenderera mberi vachiti
tangouya kuzobatana nefamily tichibatana nevamwe vavaishanda navo tichingocelebrata upenyu hwavo. Upenyu wanga une pundutso, upenyu wemunhu angari principled umupenyu wemuna akamira pachokwadi kusvika pekugumisira.
Vamagaisa vakabatana one vamwe mukunyora bumbiro remutemo ra 2013 uye mumwe wevakashanda naye ndivamunyaradzi Paul Mangwana vaitungamira chikwata chezanu PF paurongwa uhu. Vamangwana vaudza Studio 7 kuti mushakabvu aive neudzamu pamafungiro ake.
Ndakashanda navo magaisa vanga vari one of the critical advisors kune akanga achimiririra mapato aipikisa MDC ndiye angari legal advisor wamunzora natai negotiata constitution. Takavaona vari murume aida nyika yake, vakanga vaine utesi hwenjere kuziva kuti bumbiro renyika rinonyorwa sei.
Imwe shamwari yavamagaisa iri kubritain vasanderson makombe vati nyika yarasikirwa negamba.
Chiremba Alex Magaisa ndakazoona nawo nenyaya dzematongerwo enyika. Tinozwa kusuruwara zvikuru nekushaka kwamagaisa, nekuti wamagaisa wakanga wari muzvinafundo, wakanga wachishandisa unyanzvi hwavo nepfungwa dzavo kubatsira kunyanya isu wanopikisana nehurumende. Wakanga wachipa ruzivo rwavo, wakanga wachiita kuti vanhu vanzwisise zvikuita kuti nyika yedu yeZimbabwe isabudirire.
Dr. Magaisa vakaberekwa musi wa 9 Nyamavhuvhu 1975 uye vasiya mudzimai Shamiso nevana vaviri. Mudzimai wavo amai Shamiso Magaisa vanoti vanotenda zvikuru mhuri yeZimbabwe mukuchema navo. Mushakabvu akamboshanda sachipanga mazano chemutungamiri wehurumende mumushakabvu Morgan Tsvangirai munguva yehurumende yemubatanidzwa. Pakufa kwavo vange vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain. Dr. Magaisa vaizivikanwa nevakawanda kubirikidza nekunyora gwaro ravo raibuda mumadande mutande nemapepa nhau rinonzi The Big Saturday Read.
Tiyani wafunga na tichene seranzira hazitetembe nyama sunotetemba pakatipe hana.
Vanhu vakawanda munyika vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekupondwa kwevanhu mushure mekubirwa nevanhu vanenge vaine pfuti dzimwe nguva. Mumatunhu akaita seMasvingo nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda zuva nezuva. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa padande mutande ravo reTwitter vanoti mumazuva maseri adarika pane vanhu vashanu vakapondwa kusengeza 3 kufigtri kwamurewa kuchikombedzi nekuinyati. Panguva iyi vanhu vakawanda vari kukuvadzwa nekubirwa nevanhu vainge vakapakatira zvombo. Vamwe vagari kunyanya vana muzvinabhizimusi mumasvingo vanoti vave kugara vakabatira hana maoko sezvo mbavha dzawandisa. Mumwe mugari wekwamakore kubhikita vaOscar Makuva vanoti mbavha dzinepfuri dzatekeshera nekudaro vanotyira upenyu hwavo.
Isu vagari vekubhikita tiri kugara takabatira hana maoko nenyaya yemhondi dzadai kungotekeshera mudunhu rino reMasvingo Province. Vazhinji vari kufungidzira kuti mazvina bhizinesi vanogara vane mari sezvo havasi kubhenga mari dzavo, uye vanoitawo maprojects avo akasiyana-siyana vanochengeta huku kana zvimwewo vanogara nemari mudzimba umo. Tese teichingotya nokuti hatizivi kuti vanhu vanosvika nguvai.
Bepanhau reMasvingo Mirror rakabudisa nyaya yekuti musi wesvondo mbavha dzaive dzakapakatira pfuti dzakapfuura nekuuraya mutyairi wemuchovha vaDarlington Madzokere panyika Growth Point kubhikita. Mbavha idzi dzaibira mari vashandi vepachiteshi chinotengesa mafuta emotokari chepaGlow pamapamba. Svondo rapera mbavha dzaiva nepfuti diki kana kuti mapistol nemaAK-47 dzinonzi dzakabira zvitoro zvinopfuura zvina muzuva rimwe chete pachiri Growth Point. Mumwe mugari weMasvingo vaJohan Chihwani vanoti nyanya idzi dziri kuwanda nekuti mapurisa haasi kuferefeta nemazvo.
Dambudziko riri kusangana naro vanhu vose ava inyaya yekuti mapurisa edu pachavo nyange tikamafonera kubvaita amudhorobhani havakwanisi kuti vasvike nenguva nokuti havana zvifambiso. Bhatidzo zvavo zvishoma, nguva yavo zhinji iyo vanoshandira padhuze panofambika netsoko kuri havakwanisi kuti varambe vachikuatenda nokuti zvifambiso havana. Iyi kuferefeta kuti vaferefete zvakanaka hunge vasvika apa, hapana chakanaka chavanoferefeta vachiita nokuti nzvimbo dzacho zhinji vanazodzisvika nguva yapo.
Asi vamwewo vakaita sava Edwin Mugova vano anoti nyaya dzembavha nemhuri dzatekeshera dziri kukonzerwa nekuomba kuri kuita upenyu munyika.
Aiwa, iyi nyaya yemaarmed robberies yakutotyisa muno mumasvingo. Mudzimba hamuchagari chete, takugara takabatirana mumaoko. Izvi ndiri kufunga kuti pamwe kuda zviri kukonzerwa nekushayiwa kwemabasa uye zvivari kumabasa kwacho vamwe mari hadzisi kukwana dzavari kutambirisa, saka vamwe vacho ndivo vakuuya neputi nezvombo vachizoita zvemaarmed robberies kudzimba.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Kudakwashe Dewa vati vari kuzama kuferefeta nekubata mbavha idzi uye vakurudzira veruzhinji kuti vasachengetere mari dzavo mudzimba kana pavanoshandira.
Sezvatiri kutaura ndingangoti inini zvatiri kuita hedu hatigoni kuzvitaura kuti tiri kuita chii, asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri kuedza nenzira dzakasiyana siyana namastrategies akawanda atakaisa kuti tione kuti tabata matsotsi anoita zverobhari izvozvi. Asi kune veruzhinji zvatingangotaura ndezvekuti veruzhinji ka ngavarege kuchengetedza mari dzavo mudzimba kana kuchengetedza panzvimbo dzavanogara, kana kutizve nyaya dzemari dzavo ngadzirege kungozikamwa nomunhu wese wese kuti vane mari dzakadini uye kuti vari kufamba sei.
Svondo rapera, mutongi wedare remagistrate mumasvingo vaBernard Chineka vakabata vamwe mauto pamwe nemapurisa nemhosva yekuba pamugodhi wegoridhe kumasava vakapakatira puti. VaChineka vakambomisa kutura kwemutongo wavo vachiti vachazoita izvi munguva pfupi inotevera. Mune imwewo nyaya dziri kumatare, mutongi wedare repamusoro reHigh Court mumasvingo Justice Garai Nesu Mawadze vakatongera mbavha ina dzaiba nepfuti kugara mujeri kweupenyu hwese mushure mekubatwa nemhosva yekuponda nekubira amai Rutendo Ndega vemumusha weTarget Copy mumasvingo. Amai Ndega vakakandwa pamwe nemurume wavo mumugodhi wegoridhe Usasa Sande. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa masondo apera pakuradzika kwaMajor General Goldfish Anakira kumarinda eHeroes Acre vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekupondwa kwevanhu idzi munyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vashandisa masimba avo echimbi chimbi kuparura mutemo unoshanda kwemwedzi mitanhatu kana kuti statutory instrument 118A kuti vasimbaradze zvakaturwa negurukota rezvemari uye gavana weRBZ kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika. Mutemo uyu kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act Regulations uri kutarisawo nyaya yemitengo yezvinhu. Mutemo uyu unoti mari yemunyika neyekuAmerica dzicharamba dzichishandiswa kwemakore mashanu anotevera. Mabhanga anonzi anorangwa achatyora mutemo panyaya dzezvemari uye vanokwereta nemadhora ekunze vanobhadhara nemadhora ekunze acho. Vanhu vanonzi vanotengesa zvinhu nemari inodarika zvikamu gumi kubva muzana pachikero chemari inotengeswa kumabhanga vanonzi vacharangwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatanyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Mutemo unonzi Statutory Instrument 118A of 2022 wadzikwa nehurumende wakangoda kufanana neprice control pachirungu. Nekuti hurumende iri kuda kurova imbwa yakaviga mupinyu nekuti iri kusandudzira kana kuti tingangoti iri ku fosa vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo wainenge yakatara nerweseri. Iri kuda kuti vemabhizimusi vatengese nemaprize anoenderana nemutengo wemari wainenge yakatara pamusika wemari unozivikanwa sekuti willing buyer willing seller uri kushandiswa nemabhengi.
Mungatsanangura here nezvehamuri kuti willing buyer willing seller?
Iyo inonzi willing buyer willing seller rate iri kushandiswa nemabhanga inonguva yekuti vane mari yekunze vatengese nemutengo wepasi, asi mabhanga haasi kutengesa mari iyoyo kune veruzhinji kana kune vemakambani vanenge vachiida. Dambudziko riripo nderekuti bhanga guru renyika harisi kuda kuti mutengo wemari yekunze ukwire sekuti rinenge ronzi ratadza basa.
Mutemo uyu ungakonzera matambudziko api chaizvo vaBoroma?
Chekutanga, vezvitoro zvikuru munyika vachatanga kubvisa zvitengeswa zvavo masherefu zvikuru sei izvo zvinonyanyisa kudiwa nevanhu kana kunyanyisa kushanda zvakaita semafuta inova cooking oil, chokera, sugar. nezvimwe zvakadero sekuti vanenge vasakwanise kubhadhara vanovatengesera ende ruzhinji rwevari kuvatengesera vari kuda mari yekunze. Izvi takambozviona zvichiitika kuna na 2008 nekuna na 2009 zvikamboitika zvekare pakati ipapapo. Saka vemabhizimusi vanoiziva hondo yacho ende vanogona kuzviita nekuti iva havangatengese zvinhu zvavo nemari iri pasi pemari yavanenge vakabhadhara kuti vanenge vavapa zvinhu izvozvo. Chechipiri chekuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichitengeswa muzvitoro zvikuru zvichaendeswa kune matuck shop kana kuti kune ava vari kutengesa vari mudzimota nevari mudzimba vakasiyana siyana.
Nechikonzero chei?
Nekuti vanobhadhara vemaindustry nemari yekunze. Zviro kuti vematuck shop ndivo vachange vachipiwa yatinoti preference neindustry sekuti vanobhadhara ipapo ipapo uye vanobhadhara mari yekunze. Vasiyana nezvitoro zvihombe vanenge vachibhadhara mari yemuno vachidawo kuzobhadhara panopera masondo kana maviri kana sondo rimwe chete. Chechitatu chaitika zvichawedzera iyo inonzi informalization.
Munorevei apa?
Kureva kuti vemakambani vanga vachimbobhadhara mitero kana kuti vachishanda zviri pamutemo munyika vachibhadhara vashandi vavo zvakanaka vachaenda pasi kana kuti kuviga mashandiro avo. Sekuti vemakambani vachatanga kutengesa nerweseri kuitira kuti vasabhadhara mutero kana kuoneswa hondo nehurumende kuti matengesa nemutengo usiriwo. Izvi ndozvo zvinogona kuitika mumazuva ari kuteera. Asi mutemo uyu hauna chaunogadzirisa dambudziko ratiri kusangana naro rokuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakuru vemachechi nevemasangano akazvimirira vari kutarisirwa mangwana kutaura pachirongwa cheThe Zimbabwe We Want campaign, icho chiri kuda kukurudzira nhaurirano munyika dzichitungamirirwa nevemakereke. Vakuru vemakereke vanenge varipo vanosanganisira Bishop Anselimo Magaya naReverend Milson Ndlovu. Urongwa uhu huri kuitirwa padande mutande reTwitter Space @BishopMagaya. VaMagaya vakambosungwa nemapurisa musi wa10 Chikumi apo vakaedza kuparura chirongwa ichi mukereke yeDutch Reformed Church vachinyorawo mubepanhau reHerald mavanozviti @Jamwanda 2. Mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati vaMagaya nevamwe vavo havangatungamire nhaurirano nekuti vakaererekera kune vanopikisa. Vanotiwo vanoda nhaurirano ngavaende kuPollard. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMagaya.
Tinoziva tose kuti musi wa10 June taikange tichifanira kunge takaita prayer launch yeZimbabwe We Want campaign iyo yakakanganiswa nemapurisa. Saka toda kutenda Mwari nemukana mumwe Mwari wavari kutipa zvakare kwekuti tikwanise kuita launch iyoyo mangwana musi wa29 June na6:30 manheru.
Zviri kuitirwa kupi kana kuti papi izvi, Bishop Magaya?
PaTwitter Space @BishopMagaya. Saka tiri kukukokai mese kuti mukwanise kujoina urongwa ihwohwo. PaTwitter Space tinenge tinamata nokuda kwenyika yedu, tinenge tichiparura urongwa ihwohwo nokuratidza vanhu kuti tange tichifamba sei. Tinengewo zvekare tichitaura zvinhu zvatisiri kuda muZimbabwe yatakapuwa naMwari nezvinhu zvatiri kuda. Saka tiri kuda kukokorodza ruzhinji rweZimbabwe nehama dzedu dzese dziri mudiaspora kuti tive chikamu cheurongwa ihwohwo hwamangwana. Tinotenda toonana ipapo.
Asi vachinyorawo mubepanhau reHerald mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakativo imi hamungakwanise kutungamira urongwawo nekuti mune divi ramakarerekera uye izvi zvamuri kutaura zvinokwanisa kuitwa pasi pePollard.
Zviri kutaurwa navaCharamba munowanza kuti ndizve kwaganzi godzi kwatsuro. Zviri kutaurwa navaCharamba vari kuadiresa sectoral approach kana kuti yatingati isusu nhaurirano dziri kuitwa nevanhu vane zvavakamirira vari pachikona chavo. Isusu tiri kuramba nhauriro dzakaita saidzodzo. Ndava inhaurirano dzine yatingati muchirungu bias, inhaurirano dzine kwadzakarerekera, isu tirikuda nhaurirano inobata vanhu vese muchirungu vanoti all inclusive.
Munoreva pamungapa muenzaniso wevamuri kutarisira kuti vange vachikokwa
mavenda kureva kuti ma artisan miners, kureva ma church, labor, ma civic society, nevamwe ma political parties. Saka isusu hatisi kuda iyoyo approach. Vakasunguka kupfuura mberi vachiita zvavari kuita ikoko, kuda vozouyawo ku negotiating table sepolad. Isiri kuda nhaurirano dziri kubata nharaunda dzese dzemuZimbabwe, dziri kuti izvo corruption ngaimire, violence ngaimire, to demand zvati kuda ma electoral reforms ngaitike. Ndo nhaurirano dzatiri kutaura isusu.
Anselimo Magaya vange vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kukumbira NATO kuti ivape zvombo zvinokwanisa kudzivirira kuti nyika yavo isabhombwe neRussia kana kuti missile defense systems. VaZelensky vaita chikumbiro ichi kumunyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg pamberi pemusangano weNATO uri kuitirwa kuMadrid kuSpain. Nyaya yekurwiswa kweUkraine neRussia iri kutarisirwa kukurukurwa nezvayo zvakanyanya neNATO. Russia iri kuenderera mberi nekubhomba Ukraine uye nezuro yakauraya vanhu gumi nevasere muKiev. United Nations iri kushora chiitiko ichi uye ichazoya nyaya idzi nhasi. Meya weguta reSt Antonio muTexas muAmerica vaAaron Nirenberg vanoti vaona mitumbi yevanhu makumi mana nevatanhatu vange vakafa murori. Vanhu ava vanonzi vange vapinda muAmerica zvisiri pamutemo nekuMexico. Vamwe vanhu gumi nevatanhatu vanonzi vaendeswa kuchipatara kusanganisira vana vadiki vana. Kupisa kuri kuita kunze kuri kunzi kunogona kunge kwakonzera kuti vanhu ava vatadze kufema zvakanaka. Jora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiwedzerwa zvakanyanya. Dhora rekuAmerica range richitengwa nemadhora mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti $1 to $366. Svondo rapera dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora mazana matatu nemakumi mashanu nemaviri kana kuti $1 to $352. Kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwakawedzera zvakanyanya mumwedzi wachikumi panguva iyo hurumende iri kumhanya-mhanya kutura matanho akasiyana-siyana ainoti akanangana nekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo huri kunzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi hwananga kumawere. Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Inflation yepagore mwedzi wachikumi yakakwira nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuenda pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 191.6% kubva pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7% mumwedzi wacho wabvu. Ukuwo inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu makumi matatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 30.7% muna chikumi kubva pazvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% muna chivabvu. Asi nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank vepaJohns Hopkins University iri muAmerica vanoti pari zvino Zimbabwe ndiyo ine inflation yakakwirisisa pasi rose iyo vanoti iri pazvikamu mazana matatu nemakumi manomwe nezvino kubva muzana kana kuti 377%. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura nezvekukwira kweinflation kwakadai.
Chekutengesera chakakosha ndechekuti titsanangure kuti inflation inoyera kana kuti inomezha kukwira kwekuita zvinhu mitengo yezvinhu muekonomi pa mwedzi wega wega kana kuti pagore rega rega. Takatarisa annual inflation irikungotiratidza kuti zvinhu zvakwira sei pakati pa June wegore rino ne June wegore rapera.
Dr. Chitambara vanoti kukwira kweinflation yemunyika kuri kutariswa pachishandiswa mitengo yezvinhu zvinoshandiswa zuva nezuva neveruzhinji.
Zimstat inoshandisa inonzi Consumer Price Index kumeasure inflation. Consumer Price Index inenge iri derived on inonzi consumer basket. Zvinoreva izvo kuti zvinhu zvinoshandiswa on average ne consumer pamwedzi wega wega.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vanotiwo vana veZimbabwe vatambura zvakanyanya nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva, zvichiwedzerwawo nekwavanoti kuparara kwedhora remunyika kuburikidza nemitemo iri munyika.
Makorokota emuhurumende anga achimboramba asingadi kuteerera pfungwa dzinobvawo kune vamwe. Zvatisvitsa pachinhano chakaoma zvikuru chekuti vana veZimbabwe vaomerwa, vatambura mitengo yezviro iri kukwira zuva roga roga. Mari yeZimbabwe iri kudzikira muhuremu kana kuti utengo hwayo zuva roga roga.
Panyaya yekuti nyika ishandise mari yemunyika neyekunze nguva imwe chete, vaZembe vanoti
tinovimba nekudavira kuti chinhano chatorwa ichi sezvavatsanangura nekuvimbisa kuti mari iyi yemayusa nemadhora eZimbabwe dzichange dziri pamwe chete, isu vemabhizimisi tinofara nazvo nekuti zvinotanga kuita kuti mabhizimisi afambe zvakanaka. Zvakare vanhu vave nekuwa nevimbiso nemabhangi avo kuziva kuti kana vaisa mari iri mumabhangi mari yavo irimo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hurumende haifanirwa kuita zano ndega pakuedza kugadzirisa kukwira kwemutengo yezvinhu kana kuti inflation, vachiti panotoda kuti pange pachiitwa katombo kanyai nemamwe mapoka ose ane chekuita neraramo yevanhu poitwa chirwirangwe kurwisana neinflation.
Inflation hatisi chinhu chekuti unotonga uri kusethouse kana kureservengi kuti ngatidzike chobva chadzika, haiteerere izvozvo. Inofambiranawo ne magariro anenge achiita vanhu. Saka panotoda kuti pange pane hurukuro dzakasimba nevashandi, hurukuro dzakasimba nevemabhizimusi, hurukuro dzakasimba nevagari vemunyika munomu kuti tione tingarwisa sei inflation. Hariti dambudziko rehurumende yega. Hurumende ikafunga kuti iyo pachayo ndo yega inokwanisa kuti inflation idzike. Zvinoitorera nguva.
Kunze kwekunge hurumende yazonzwawo pfungwa dzinobva kune vamwe, yaita mukomberanwa kurwisa kukwira kwemitengo yezvinhu uku, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuti sezviri kuonekwa nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi, pachave nerimwe dambudziko zvakare vamwe vezvitoro vave kuramba kutambira dhora remunyika vongoda kumira nedhora rekuAmerica, ivo vashandi vachitambiriswa mihoro yavo iri mumari yemunyika. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Vakuru vemutambo weNational Football League kana kuti NFL muAmerica vaparura urongwa hwavo hwekutanga muAfrica kuGhana hwekuedza kukurudzira vanhu vemuAfrica kuti vatambewo mutambo uyu. Urongwa hwevhiki rimwe chete uhu hwakananganawo nekutsvaga vatambi vatsva vane chipo. NFL inoti iri kuda vatambi vakawanda kubva kuAfrica. Muchirongwa chedu cheLive Talk, The Connection na 8pm nasi, tiri kutarisa nyaya yekuoma kwaita upenyu uye kuti vechidiki vari kurarama sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutitumira mashoko Studio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 202-469-0318. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 28 kuNhlangula 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Igqweta ebelidume kakhulu kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2 zivathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Uzulu weZimbabwe uveza imibono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ukusebenza kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqweta ebelidume kakhulu ngendaba esiphathelane lesisekelo sombuso welizwe uDr. Alex Magayisa ubekiwe namuhla ngakibo enjanja eMashonaland East. UMagayisa ubhubhele kweleBhilitane lapho abefundisa khona ezemithetho ekolishini leKent University. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekugcwele kuphithizela emzini kaMagayisa lapho kubuthene khona ababalisi izikhwicamfundo samabhizimusi abezombusazwe abenhlanganiso ezizimeleyo abaqeqeshi abafundisa umthetho lozulu jikelele bevalelisa omunye wabo abasebenza naye okwesikhathi eside. Abakhulume ngaye bamchaza njengomuntu owamela iqiniso ngesikhathi kusesabisa ukukhuluma iqiniso ikakhulu phansi kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla balahlekelwe kakhulu.
Sina njengebandla le Citizens Coalition for Change sihlanganeleke lemuli kaMagayisa labantu beZimbabwe lameAfrika nomhlaba wonke jikelele ukuthakazelela umsebenzi oyenzwe nguMagayisa kwele Zimbabwe lasendaweni esishiyeneyo. Yiko sithi lala ngokuthula mfo kaMagayisa ulokulu okulungileyo. Siyambonga kakhulu thina njenge Citizens Coalition for Change yiko besilayo. Kuqala ke umsebenzi uzuye phela namhlanje ke enjanje lapho ke esimeke sure kubana ke uyalala ngokuthula.
Uqhubeke sithi balutshwane abantu abazimisele ukwenza umsebenzi wezombusazwe bengabhadalwa lutho njengalokhu ayekwenzela ibandla leli elipha amacebo.
Njalo ke siqhubeke phambili ngomsebenzi thina njenge Citizens Coalition for Change le njongo yokubana siqhubekele phambili ngomsebenzi ukuze ke si-celebrate lokuthakazelela lokumeka sure ukuthi siyaqeda umsebenzi ngokuba ilizwe leZimbabwe likhulu.
UDaniel Molokele olilunga lebandla le-CCC edayele ephalamende njalo wafundisa e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Ngasetha up i-constitutional sort of commission eyahlangana during one of the vacations or holidays, and u-Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha e-UZ.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi akulula ukwamukela ukubhubha kukaMagayisa. UMagayisa unconywe ngabaningi abagoqela isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana owaloba enkundleni yeTwitter emchaza njengomuntu owayezithobile. Abanye abezanu-PF bamsolile besithi ngomunye walabo abathethozela ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zomnotho. UMagayisa ubhubhe mhla ka-5 wayona lenyanga kaNhlangula ngemva okukhulelwa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDCT uMoyi uMorgan Tsvangirai lapho ayeyinhloko kahulumende omanyano owe-Government of National Unity. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha e-Kent University kwele-Bhritani, uMagayisa ubika wayethanda konke okuthandwa nguZulu okugoqela umculo kaSimon Chimbethu. Wayengumlobi enkundleni zebulenjini elekhasi elilodumo ele-blog phansi kwesihloko esithi The Big Saturday Read elalilandelwa ngabaningi njalo eloba kumaphephandaba afana labo Daily News o Independent newsbubble.com lamanye. Wayevame njalo ukucubungula izindaba kuna lomsakazo we-Studio 7. Uchiye umkakhe unkosikazi Shamiso Magayisa labantwana ababili. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise amandla e-ofisi yakhe ukwethula umthetho ozasebenza okwenyanga eziyisithupha owe-Statutory Instrument 118 ngenjongo yokuqinisa lokusekela okwethulwe izolo ngumphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka emizameni yokuletha ukuzinza kwezomnotho welizwe. Lumthetho awenze phansi kwe-Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act ukhangela indaba zokukhwezwa kwentengo mahlayana lokusetshenziswa kwedola leMelika sikhathi sinye ledola leZimbabwe ngokusemthethweni okweminyaka emihlanu elandelayo. Abamabhanga babikwa bezajeziswa kabuhlungu bengephula iziqondiso zokuphumisa loba ukuletha eZimbabwe imali yakwamanye amazwe okuphambana lemithetho yelizwe. Abantu makhaza abazatholakala bethenga imali yakwamanye amazwe emkambo we-RBZ babe sebesiyayithengisa ngentengo ephezulu emkambo wensitha labo bavikwa bezajeziswa kanzima. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langolwesibili bekhonona ngeholo eliphansi. Kubika uPraxedis Jeremaya.
Abeyathuzi bathi bavumelene njalo ukuthi ngolwesibili maviki wonke bazabe begqoke izimnyama bekhuthaza izisebenzi zonke zikahulumende ukubana zibasekele ngokugqoka izimnyama. Libe lilanga abazalibiza ngokuthi hashtag Black Tuesday. Lokhu bathi bazakwenza njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwabo ngokuvalelwa komkhokheli wabo uMnumzana Obert Masaraore. Rokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Lo mkhankaso wokutshengisela bathi bazawenzela njalo ezinkundleni zebulenjini aze akhululwe uMasaraore. Bathi njalo abeyathuzi bafuna umqhatshi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lenkokheli yabo phezu kwezikhalazo zabo zeholo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe kusahluko section 203. Bathi njalo bakhathazekile ngamaqhinga akahulumende wokukhanga ezinye inhlanganiso zababalisi ngeholo elingancedi lutho lokuyenga amalunga ngokuwathembisa okungaphumi lutho. Ngakwelinye icele amalunga inhlanganiso ezingavumi ukuyengwa ngamanga abe sezethuselwa lokubazelwa amacala amanga bebotshwa njengalokho osokwehlele umkhokheli oyathuz uMasaraore. Embikweni wabo abeyathuz bakubeke sobala ukubana sebekunanzelele ukuthi umqhatshi akaziqakathekisi izikhalazo zababalisi njalo inkulumo phakathi kwamacelo omabili kazisoze zibe lezithelo nxa elinye icele lingazinikeli ekulungisiseni izikhalazo zelinye icele. ukunye abakuguzelayo ababalisi ubuyiselwa kwiholo labo kulelo ababelithola ngaphambilini komnyaka ka-2018 elamadola emelika phezu kwamakhulu amathathu US$540. Bathi njalo ukutshengisela kwabo ngokubuya emsebenzini okwensuku ezimbili ngeviki lokhu ayisilo nyathela lokugcina kodwa ngelokunika isikhathi umqhashi ukubana akhangelisise izikhalazo zabo. Nxa engathulisa engazihluphi ngokulungisisa inhlupho zabo bazahlala phansi njalo babone ukubana bangathatha liphi elinye inyathelo.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo sikhangela inhlupho ababhekane lazo ngesizathu sokutshabalala komnotho njalo baza kuba besabelana amacebo okuziphilisa. UZulu weZimbabwe useveze imbono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe ndawonye ledola leZimbabwe. Abanye bathi lokhu kuzaletha ingxabangxoza kwezenotho kwabamabhizimusi kuZulu lakubatshali bezimali. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu ikakhulu osomabhizimusi bathi ngabe kuvele kuyekelwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngoba yilo eliletha inhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Umnumzana Mandla Chuma isakhamusa kobulawayo eluveve uthi sekusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Lokho kusivezela sobala ukubana ngempela imali yakuleli ayisebenzi. Uhulumende nje usicathela ngomunwe enxa yesithi abantu abasebenzise ibhondi lemali yakwamanye amazwe. Okumele kwenzakale ibhondi kumele likhutshwe imali yakwamanye amazwe iqhubeke isebenza kuleli izinto zize zilunge.
Isakhamuzi sesaningeli kobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi lokho kuzadala ingxabangxoza kwezamabhizimusi ezweni.
Kuba sithule sesiwavuma into ebisisenzakala vele. Abantu basebenzisa ikakhulu i-US dollar. Lokho kunye kwezimdola balutshwana abantu abayisebenzisayo. Bathi sikuza kubona kusenzakala nxa usibhadala ngezimdola yenothi uyasetshenziswa interbank. Uhulumende uphiloza kwenza lokho. Ngesithi council. Abanye abantu ama-private players basebenzisa black market rate. Sulokhu akusebenzi. Sibona nje kuphela abantu beqhubeka behlupheka ngoba babe bengayikhuliswa naleyo mali kwethu. So ngithi akutho lutho kuphela nje uhulumende sathi sekugulile ukuba seyihlulekile.
Usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mathe uyasamukela isimemezelo lesi ethi sizavusa amabhizimusi akade esesiwa.
Silokuthaba ngalokhu okwenziweyo ukuthi khathesi lathi amabhizinesi sesizakwanisa ukuthi sithengise lokhu esikuthengisayo ngedola leMelika kumbe ngeforeign currency. Ngoba singananzelela esikhathini esiningi amabhizinesi ethu ade sesiwa ngokuthi besingasenelisi ukuthi sikwanise ukuthi nxa ungathengisa nge-RTGS ukuthi uthenge i-US ngama-rates ade khona. Kodwa khathesi lokho sokukhona kuzasenza ukuthi lathi kube lula sikwanise ukuthi siqhubeke sirane amabhizinesi sethu singarani losi kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda unkosikazi Khora Ndebele uthi linyathela elihle kodwa kalithembakali.
Umbiko kamankuhla u-Reserve Bank kazena lomthuli Ncube uminista okwazisa umphakathi loZulu ngokuthi imali ye-forex izaba lokuthi isetshenziswe eminyakeni ethize kuzofuka u-2025 kuyolwa ukuthi ivalwe kulethe ithemba lobubele kumphakathi ikakhulukazi amabhizinisi ngoba siyazi ubana ithemba selalahleka ebantwini. Kunjena siyazi ubana iningi laluza imali eziningi kuzobe kuze kutshintshwe i-US dollar yavuka sokuthiwa imali sezingama-zimdollar currency okwenza ukubana abantu baluze i-trust on the banking system, i-trust kwaba ama business kuza kufasimbi. Bathi investile imali zabo zingama US dollar, imali zakhona shule zithintile sesokuthiwa sezingama fund. So lo mbiko uletha ithemba kwaba ama business. Kodwa njalo singakhohlwa kwana abantu vila abasathembi, trust has been lost, and ukuthi uphendule to regain it, it's a huge task emphakathi la kuhulumeni. Kodwa kungasenani lokuyalisa ithemba kwana abantu bakhululeke balisebenzise kungela wesaba lokwethuka kuminyaka le emithathu elandela.
Umongameli weZimbabwe National Students Union uMnumzana Benon Ncube uthi lokho kuzangezelela ukufunda nzima kwabafundi ezweni.
Ukusebenzisa imali engama US dollars kube semthethweni kuyinto ekhanya ingekho fair ikithi ama-students, ngoba uzathola like a test i-school fees zethu zabe ziku-64,000 RTGS and uyafaka ama-US dollars yabe ku-120 US dollars. Iyakhanya ngani imali encane ukuthi 120 US dollars, but uzathola ukuthi abazali bethu izisebenzi zihola kubo 40,000 RTGS and azihole ma-US dollars. So ukufaka ukuvumela ukuthi usebenze ama-US dollars elizweni ungazange wena wavumela ukuthi unike izisebenzi zakho ama-US dollars kuza silethela iproblem enkulu kakhulu, ngoba nxa kungathiwa i-school fees kathesi sesiku-200 songama-RTGS amangaki wona lawo wona bazawuholisa yini izisebenzi? Imali yethu kumele make sure ukuthi kusebenza imali eyodwa. Nxa ukuthi sisebenza nge-US dollars akusebenze i-US dollar kuphela, nxa ukuthi sisebenza i-RTGS kusebenza RTGS kuphela. Ukuwasebenzisa ama-currencies lawa concurrently as if ale-same value yikho kwenza izinto zidule kakhulu, ngoba labo abaholisi izisebenzi nge-same value. Ngabe banika izisebenzi ama-US dollars, ngabe sithi ku-right ukuthi babhadalise over but isebenzise lawo ma-US dollars, but angeke uholise abantu imali elentengo ephansi u-expecta ukuthi benelise ukubhadala izinto ezichajwa ngemali elentengo ephezulu. Akulaphi inflation lokhu kwenza izinto zibe worse.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana F. Ncube uthi leli nyathelo likahulumende alisoze lilethe inguquko ekhanyayo.
Konke lokhuyana abakukhulumileyo kakusoze kulethe inguquko empilweni zabantu. Idola lelizwe kaliqiniswa ngumthetho, liqiniswa ngezomkhonomo eziphethwe kahle. Ezomkhonomo eziphethwe kahle zitholakala nxa ngabe zepolitiki ziphethwe kahle. Konke abakukhulumeleyo ngokunjalo akusoze kuguqukela kancane, akusoze kwenza amatitha lahole kangcono. Imali yona liyana ekhulunywayo ilokhu incane kakhulu okuthi izabhadela amatitha nabanesi, ngokuba izinto ziyakhwela zisiya phezulu. Azisoze zine izinto ukukhwela ngokuthi sekukhulunywe lokuyana okukhulunyiweyo. Akula nguquko ezaba khona ngenxa yokuthi kule statement esikhulunywe nguminista. Into edingakalayo yokuqondisa ezepolitiki iziqondisa ezomnotho.
Usuku ezedlule uhulumende uqale ukuhlela yonke inhlawulo imisebenzi yakhe ngedola leMelika, okuchiye isizwe sikhathazekile ngoba iningi ezweni alisebenzi, kuthi abasebenzayo abaliholi idola leMelika. Ngakwelinye icele isisindo sedola leZimbabwe siyagugudeka nsuku zonke, okuchiya abaningi besamukela ngenjabulo lesisimemezelo sikahulumende, abanye njalo besisola besithi ulakho ukuvuka esesulile. Abantu bebhekane lobunzima okuphethwe kabili. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleland South uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende uyenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe, khona athi kufakazwa ikukhuphuka kwenhlelo zokulima, ezokwemba lezokwakha elizweni. UNdlovu ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe njalo emela ibulilima East edale lephalamende uchosisele uStandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ungazi umuntu esithi i-economy yeZimbabwe yawo, umuntu ongakwazi into ayikhulumayo. Liqiniso ukuthi khathesi siphakathi kwesikhathi esinzima esiqondana lendaba yamaprayizi. Amaprayizi ekhuphulwa kakhulu into ze-exchange rate engelani le-performance ye-economy. Kodwa ngenxa yokukhuphuka kwamaprayizi sokusenza i-buying power yabantu iyehle, yinto ebuya iqondane ngama-election. Why ngisithi ayilani le-economy? economy. Ake sikhangele ukuthi kathi economy ikhuluma ngani. Sikhuluma ngento okuthiwa yi-production yama-goods and services. Ngibona ngani asikaze sibe level ye-production ye-agriculture esibiyo khathesi. Asikaze sibe le mining output efana lale esibiyo khathesi. Kodwa kuyakutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalayo okuqondana nendaba ye-current. Bayakwazi ukuthi in Zimbabwe ngenxa yalokhu esadlula ku-2008 i-currency ilobudlelwano obuseduze kakhulu abanye abakuthi strong positive correlation between i-currency ne-inflation. Wavela wakhuphula i-black market konke lokhu kuvuka kwintile kuma-price ekuletha ubunzima kakhulu esibubona ebantwini. Ukhangele nje maduze inenega besikwenza to make sure ukuthi into okuthiwa yi-supply iba sebu ebantwini especially ama-basic commodities. Selifaka amandla lo wonke likhangelana le-currency liyagcina likhutha okumqoka yi-production ngoba ku-production yikho kudala i-employment. Just isolate these three, infrastructure, agriculture and mining. Ungitshele ukuthi yiphi i-period in the history of this country eyake yaba lama-gains esibe lawo in the last 4 years. Look at i-mining, it's almost an $8 billion mining economy. It never surpassed $4 billion in the past. But I want people ukuthi bathi babuyele kufakazi okugcweleyo. Lo nyaka it is the first year ever in our history ukuthi sibe self-sufficient in wheat. Kodwa kulabantu nxa ulazi ibhuku lelani elithi Confession of a Hitman bayakwazi ukuthi uhulumende bamusa njani. They just attack the current. So ingathola abantu abangaziki ithuba lokucubungula lokhu azazitshela ukuthi ayi economy yawo madoda kakulalo. But bathi ngithi batshela iqiniso. We have never had a level of investment esilayo efana lesibelayo in the last 4 years. In this country, ngifuna umuntu ozabuye ezemipha ama-facts and figures. Who can prove me wrong?
Usanda ukukhethwa ukuthi ukhokhele ibandla leZANU-PF eMatabeleland South. Kuyini okwenzakalayo khona ngapho? Abantu abakhali yini ngezomnotho welizwe laba kubandla lakho?
Lama systems amaningi esiwafakile in place. Okunye kugoqela ukuthi sesike saba le-workshop sile nhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke ye-province seyindatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi kuyobuye bezochasisa inhlelo zikahulumende. Silokhu sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokusimusa futhi amanye amaminista kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona ithunywe yiphathi zamphiye. Sifuna bebuye kakhulu ikhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher tertiary usevumile sidingilanga ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yemasamu uqedisa i-JM Paul yeGwanda ebise le minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problems. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda sine-plans for many years esifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathesi lo nyaka iyachaya i-groundbreaking, imali yakhona ikhona.
Lo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe. Ungumgcinisihlalo njalo webandla leZANU-PF eMatabeleland South, emela iBulilima East edalele ephalamende. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo, ingcweti ezicubungula ezemidlalo yenguqu zithi kumele zivotshwe zonke izigilamkhuba ezenza ubuqili bokuguqula iminyaka yabadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Wadlala indima enkulu ekuvumbululeni ubuqili bokuntshintsha abadlali abasakhulayo iminyaka okwenziwe liqembu labasakhulayo le-Dynamos umncintiswano we-Marvelous Nakamba Foundation Under 17 Tournament uWellington Mpandari uthi abatholakala besenza lokhu kumele bajeziswe kakhulu.
Kumele kukhangelwe ukukhulisa abadlali kulokuba abantu bekhangele impumela yemidlalo ngoba bengenza njalo yikho lapho abacina khona betshintsha iminyaka yabadlali. Bakhona abasebenza
benza lapho okuthathwa khona izithupha abancedisa abadlali lapho. Kulula ukubabona njalo kumele amapholisa angenele ukuze sikuqede lokho.
Umpandlare yimanager yamaqembu wonke amela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo nguye oqambe abadlali beqembu leDynamas asebeleminyaka engaphezu kwelishumi lesikhombisa. Omunye walaba abadlali uDylan Gumbe nguye waxotshisa iqembu laseZimbabwe labafana baleminyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa. Ngomncintiswano weCOSAFA ngo-2020 esetholakale ukuba umdala umqondisi womdlalo wenguqu kunhlanganiswe yeZimbabwe Football Association uWilson Mtekede laye uthe kumele abomthetho bajezise laba abaphatheke kulobu bugangi.
Yinkeme-nkeme yendaba, baningi abantu abandakane entweni leyo. Akusiyo abadlali kuphela ngoba abaqeqeshi kukhona ama-ofisi abawangenayo ukuze kwenzakale lokhu. Ngokubona kwami nxa kungazange kujeziswe abantu asoze siyendawo emdlalweni wenguqu kwelakithi.
Iqembu leDynamo sixotshwe ngemva kokuba kube yilo ebeliphuthe imidlalo yesibaya sikagroup A liphezu kwenganani imiklomelo njalo lelo ebeliqede lisendaweni yesithathu elemajesa okuyilo elicine lidlulela phambili yilo elicine liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele-Highlanders nge-2-1 kufinal. Imidlalo le iqoqwe inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wakweleZimbabwe odlalela iqembu le-Aston Villa kwelengilandi uMavelas Nakamba eyeMavelas Nakamba Foundation. Lomdlali uthi isifiso sakhe ukuba imidlalo ikhule okwamagama.
Ayethi ikhule kakhulu. I tournament is for everyone. Yomuntu wonke oseZimbabwe. Ngokuya phambili sikhangelele ukuthi ibe more involved even from kuma under 13, 15, 17 so that when they finish kuma under 13 they hambe kuma under 15, kuma under 15 behambe kuma under 17 hopefully like futhi la kube njani behambe overseas obedlala ngabo be compete even if it's here.
Imidlalo yeMavelas Nakamba Foundation under 17 ingenwa ngamaqembu abafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa abalisa ele-Highlanders, ele-Njube Spurs, ele-Dynamos, ele-Majesa, ele-Ajax Hotspur, ele-Chicken Inn, ele-Bulawayo City kanye lele-Wanke Dynamo. Kukhangelelwe ukuba kuzathi sekusiyaphela umnyaka kuqhutshwe imidlalo efanayo yamaqembu amantombazana asakhulayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Aiza esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili. Igqweta ebelidume kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2s bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Kwanele mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.